mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 7 Chivabvu May 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Devolution Campaign rinoti riri kushushikana zvikuru nezvarinoti kusazvipira kwehurumende kuzadzikisa bumbiro remutemo panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Chizvarwa chekuZimbabwe nezuro chakakwikwidza musarudzo yekutsvaga kanzura wedunhu reShort Heath mudhorobha reWalsall kuEngland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nemakumi manomwe nevashanu 1575, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuBulawayo nezuro. Vanhu makumi mana nemumwe 41 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana ane makumi manomwe nezvisere zvine zana nemakumi manomwe nevana 478,174. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevasere 38,398. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine makumi maviri nevanomwe 36,027. Batanidzwa wemasangano akazvimirira nemasangano anomirira vagari reZimbabwe Devolution Campaign rinoti riri kushushikana zvikuru nezvarinoti kusazvipira kwehurumende kuzadzikisa bumbiro remutemo panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemari vamuzvinafundo Mturi Ncube vanogara vachiudza vatori venhau kuti vakazvipira kuzadzikisa urongwa uhu. Vachiparura urongwa hwebhajeti renyika gore rapera, vaNcube vakapa chirongwa ichi mari inosvika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu emadhora emuZimbabwe 19.5 billion, sezviri mubumbiro remutemo. Asi masangano akazvimirira aya anoti nzira yatorwa nehurumende panyaya iyi handiyo, sezvo yave kudodoma mabhodhi nemakurukota anenge aine masimba akawandisa kudarika makanzuru, zvinopa kuti makanzuru acho ashaye basa. Masangano aya anoti kunyange bumbiro remutemo richisungira hurumende kuti ipe makanzuru zvikamu zvishanu kubva muzana zvemari yebhajeti renyika, mari iri kupiwa makanzuru ishoma uye iri kuuya nezvirehwarehwa zvakawanda zvave kutoita sekuti chikwereti. Vachitaura kuvatori venhau nezvebhodhi idzva ravakaumba, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati vachashanda kuona kuti makanzuru aita basa nemazvo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili.
Tingati nyaya yedevolution kana kuti nyaya yekuparadzirwa kwemasimba chinhu chakakosha uyezve chiitiko ichi kana kuti urongwa uyu hwanonoka. Asi urongwa uyu hwauya panguva apo mitemo iri kugadzirwa kana kuti mitemo irikuda kutonzi ishandiswe kuti urongwa uyu uenderere mberi hauzi urongwa kana kuti mitemo iyi haisi kuenderana ne devolution kana kuti nenyaya yekuparadzirwa kwemasimba semanyorero azvakaitwa muconstitution muchapter 14 yedu yeconstitution.
Sevagari muda kuti paitwe sei?
Tikuti isusu kana kuchiti tine devolution tofanira kuita devolution yemazvokwadi iyo inopa simba kuvanhu, iyo inopa simba kumaprovincial councils, iyo inopa simba kumalocal authority.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nechikonzero chekuti section 276 yeconstitution inopa maguta kana makanzuru the right to govern.
Asika gurukota rezvematunhu vamoyo vari kutivo vadoma bhodhiri uye makurukota aya vachiti makanzuro haasi kunyatsoita basa nemazvo, nekudaro vanenge vachivabatsira.
Kana urongwa hwedevolution huchipa masimba kumakurukota ehurumende, huchipa masimba kuhurumende yekumusoro, inenge isiri devolution. Saka tikuti isusu sevagari devolution hurumende dai yaita urongwa kuti devolution ive devolution ini maringe neconstitution iri maringe ne pachungano kuti democracy na kuti utengo wejekerere.
Mungajekesa ipapo?
Tingati devolution yatinotarisira isusu kuparadzirwa kwemasimba kumakanzuru nekuvanhu uyezve nekumaprovincial metropolitan council. Izvi zviri maringe neconstitution yedu chapter 14. Asi mukatarisa zviitiko kana kuti zvinhu zviri kuitika pari zvino, pamutemo kana kuti Metropolitan Councils Bill rakabuda, rave kunounganidza masimba muvanhu vashoma. Izvi hazvisiri izvo zvinenge zvichitarisirwa uyezvo zviri maringe neconstitution, hazvienderani nezvakanyorwa muconstitution. Naizvozvo tinenge tichitarisa kuti isusu masimba ava anoparadzirwa kubva kumusoro achipiwa kumaprovincial Metropolitan Councils uyezve achiva anopiwa malocal authority kana kuti makanzuru uyezve achipiwa vanhu.
Sei vanhu vachifanira kupiwa simba iroro?
Vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vakasarudza. Hazvifanira kunge zviri zvichiitwa nevemapato ezvematongerwo enyika. Vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vanhu vavakavhotera. Vanhu vanofanira kunge vaine izwi, uyezve vanhu vanofanira kunge vaine izwi pamari iyo yatinokwanisa kunge yakanyorwa musection 301 constitution, kuti izwi rekuti mari ichashandei chinofanira kunge zviri zvive zvinoitwa nevanhu. Parizvino ndikatarisa kuti makanzuro ari kupiwa mari iyi achinzi ave anoita mabasa anoudzwa zvekuita kubva kumusoro. Asi isu tinenge tichitarisira kuti padevolution vanhu ndo vave kudecida, vanhu ndo vave kutaura kuti mari iyi ngaishande chakadai, uyezve mari iyi haifaniri kunge iri pachirungu rinoti conditional.
Munorevei?
Mari iyi haifaniri kunge ine zvinoitera kumashure kana kuti ine nhongwa. Mari iyi ngaiuye iri mari vanhu vochi vanotaura kuti mari iyi toishandisei. Zvakare tinenge tichitarisira isusu kuti mukugadzirwa kwomutemo ikoku vanhu vave nezwi mukugadzirwa kwomutemo ine chekuita nedevolution, uyezve devolution haisingoreva mukutongwa kwematunhu chete.
Munotarisira kuti ibate zvimwe zvakaita sei?
Muzvicherwa ungave kana munyaya dzezvenharaunda dzeenvironment, munyaya dzezveutano, munyaya dzezvekutorwa kwemitero chaiyo kana kuti ingava mitero yemigwagwa. Tinenge tichitarisira zvakare kuti mafunctions iyayoyo kana kuti zvive zvinoparadzirwa kumakanzuro angava paprovincial kana kuti palocal.
Vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gore rino 2021 yakaitwa nesangano reReporters Without Borders yenyika dzinobvumidza vatori venhau kuita basa ravo vakasununguka kana kuti World Media Freedom Index. Zimbabwe yakadzika kusvika pachinzvimbo che-130 kubva munyika 180 dzakaongororwa. Gore rapera Zimbabwe yakanga iri pachinzvimbo che-126 kubva munyika 180. Mugwaro ravo Reporters Without Borders inoti zvakabuda muongororo yavo zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kuchinjira vatori venhau muZimbabwe kubva mazuva vaRobert Mugabe vari mutungamiri wenyika, asi ichitiwo pane zvimwe zvakanaka zvakagadziriswa. Sangano re Reporters Without Borders rinoti pakapinda vaEmmerson Mnangagwa pautongi vakavimbisa kusimbaradza utongi hwejekerere kusanganisira kusununguka kwevatori venhau vaimbunyikidzwa nekushungurudzwa kwemakore makumi matatu nemanomwe mumazuva eutongi hwava Mugabe. Reporters Without Borders rinoti zvimwe zvinhu zvakanaka zviri kuitika ndezvekuti zvave nyore kuvatori venhau kuti vawane ruzivo rwenyaya dzavari kunyora kunyange hazvo vatori venhau vachiri kurohwa nekusungwa. Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze varumbidza ongororo yeReporters Without Borders vachiti vanofara kuti sangano iri rinoonawo zvimwe zvakanaka zviri kuitika muZimbabwe. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Vamaunganidze vati kunyange hazvo pachine zvizhinji zvinofanira kugadziriswa zvinofadza kuti pane zvimwe zvakanaka zvave kuitika.
Ndingangoti semisa Zimbabwe tine nyaya yatinotaura nezvayo inova pamwe yamakaona mukubudiswa kwemashoko anotaura position yedu pane zvatiri kutaura izvi. Isu tino gununguna kana kuti hatinyanyi kufara panyaya yekuti Zimbabwe inosvedza pazvinhano zvayagara yanga yakabata. Munotondera kuti gore rapera kuchirengewa kuti tinoshanda sei nevatori venhau. Zimbabwe yanga iri panhamba 126 mumwaka wapfuura, asi tiri kuramba tichingodonha pazvinhano. Tichiramba tichionekwa tichisvedza zvakanyanya, kureva kuti panyika dzose dzinenge dzichitariswa pasi rino kusvika kunyika dzanga dzichirengewa ku180 isu tiri kuwanikwa tichiretewa kuti tiri kudzokera kumasure. Izvozvo hazvitifadzi semisa nekuti donzo redu nderekuti tiwanikwe tichitora zvinhano zvekuinda kumberi, tichiinda kumberi zvakanyanya. Muno muAfrica mune nyika dzakafanana neGhana neNamibia dzinodadisa chose. Tinenge tichida kuti mucheredzidzo wakanaka iwoyo tikwanise kuwanikwawo tichiita saizvozvo. Saka ndo chichemo chatanga tinacho, ndo kugunun'una kwatinako.
Vamaunganidze, pane zvimwewo here zviri kufambira vatori venhau zvakanaka muZimbabwe?
Tine zvimwewo zvatinoti aiwa izvi zviri kufambawo muzvakanaka. Ndosaka maona tichirumbidzawo panyaya dzakafanana nekubviswa kwana Aipa kwataiti zvanga zvichishungurudza chose vatori venhau. Tine zvakafanana nemitemo imwe mitsva iri kuiswa kumukutsiwa kweAipa. Ipapo panenge pane zvakanaka zvakaita saizvozvo, tinoti izvozvo ngazvirambe zvichiinda mberi. Tinoonazve zvakafanana nekuti muenzaniso kabhineti yakuti iko zvino kana vachinge vapedza mudare ravo remakurukota makuru kurongwa kwekufambiswa kwehurumende, tinoona mai Monica Mutsvangwa vanounganidza vatori venhau vachivapa press briefing. Izvozvo ndezvimwe zvezvinhu zvakanaka zvatinoti kana hurumende ikaramba ichiita zvinhu zvakaita saizvozvo, pamwe zvinotibatsira kuti tikwanise kurega kusvedza kwatava kuita uko.
Saka imimi semisa Zimbabwe, munoti nemamiriro akaita zvinhu pari zvino?
Tinoda kuramba tichiti zvimwe zvakafanana nekusungwa kwamajournalist kana kushungurudzwa udzvanyiriri kuvhiringidzwa pamabasa avo, zvinhu zvakaita saizvozvo hazvichina nzvimbo munguva yatinorarama. Taimboona mumazuva ava Mugabe vari mutungamiri wenyika taiti dai waro zvinhu zvakafanana naizvizvi zvekumbunyikidzwa kwavatori nawo zvabviswa. Saka ndo chichemo chatinoramba tingori nacho kuti ngatisiye zvakashata titore zvakanaka.
Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chizvarwa chekuZimbabwe vari zvekare mumiriri webato reMDC Alliance kuUnited Kingdom vaEliot Peve nezuro vakakwikwidza musarudzo yekutsvaga kanzura wedunhu reShort Heath musarudzo dzamakanzura dzakaitwa mudhorobha reWalsall kuEngland vakamirira bato reLabour Party. VaPeve vakakwikwidzana nevamwe vaviri vanobva kubato reConservative Party neLiberal Democrats uye zvichabuda musarudzo idzi zvinotarisirwa kuziviswa nhasi mukudoka kwezuva. VaPeve vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotarisira kuti ndivo vachakunda musarudzo iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Haiwa ichokwadi, tirimo musarudzo yemaloko elections kuno kuEngland. Saka ndiri mumiririri weLabour Party. Ndakamirira sakansela candidate nzvimbo inonzi Short Heath iri kuguta rinonzi Walsall. Sekutaura kwatiri kuita kunoku, vanhu vari mubishi rokuvhota maloco elections England. Ndingangoti madunhu ese England ari kuita maelections iwayo.
Mataura kuti muri kukwikwidza makamirira bato reLabour Party, vazhinji vanoziva vaPeve vari webato reMDC zvakamira sei?
Chinoitika ndechekuti sezvo ndiri mugari wekuno kuEngland, ndichishanda ndiri muno, ndichigara ndiri muno, zvakare ndichibhadhara mataxi ndiri kuno, ndinobvumirwawo zvakare nemutemo wekuno kuEngland kunge ndichikwikwidza muzvigaro, zvingave zvigaro zveukansera kana chigaro chekuita MP. Saka zvinhu zvinobvumidzwa nemutemo wemuno. Saka hapana chatingati ipapo pane conflict of interest. Bato reLabour rinoziva kuti inini ndiri mumiririri weMDC. MDC iri kuziva kuti inini ndiri kumirira ndiri kuLabour.
Komikana yenyu yekubudirira musarudzo muri kuonawo yakamira sei?
Mukana uripo zvikuru vakandemiri. Labour ibato rinozivikanwa zvikuru kuno kuEngland, 121 years in existence. Zvakare area yandinoti garei inonzi West Midlands, iarea inozivikanwa nekunge yakatsvuka neLabour. Iye zvino ndingati wadi yandiri kukwikwidza ine nhengo yeLib Democrats, in short Lib Dem. Saka panoti conservative neni weLabour tiri kukwikwidzana kuti titore wadi iyoyo. So mukana uripo, asi munongozivawo mupolitics, unless wasvika patambo panenge paichiri still nemakakatano.
Vanhu vangani vamuri kukwikwidzana navo musarudzo idzi vaPeve?
Tiri vatatu. Panoti inini wekuLabour, pozoti kuconservative nekuLib Dem. Saka kune makandidates anokwana kuita matatu.
Zvichabuda musarudzo zvinotarisira kuziviswa riini?
Nekuda kwechirwere cheCovid, makore mazhinji adarika panongopera mavotes, which is 10 PM GMT, pananga pachikaundwa. Asi gore rino kaunting iri kutanga museni, tingati 7:30 AM GMT. Saka tiri kutarisira kuti tichitanga kukaunda museni maresults ano.
Avo vange vari chizvarwa chekuZimbabwe vari nhengo yeMDC Alliance vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party kuEngland, vaEliot Peve vari parunhare kuShort Heath kuEngland, naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taifunga kuti zvimwe zvinhu zvichanaka asi zvinhu zvakaoma. Ini ndiri kutaura ndakanangana naMapima kuti makore avafunda chikoro kwakange kuine bopoto here rakadai riri kuitika nhasi. Iyewo mari ari kutambira nematicha zvakafanana here? Seiko vachida kudzvanyirira vanavo vamwe vanhu vakaendeswawo nevabereki vavo kuzvikoro vachiti vakuzowana upundutso ramangwana? Maticha ngavapiwe mari inokwanirana nezviri kuitika mukati menyika. iyo vaberekika ngavarege kushandiswa kuti vana venyu moti ngavafunde chikoro vachifundiswa nematicha amuri kurova hamusi kuona kuti nenjikere dzenyuwo mavabereki dzakapata imi makambofunde here mafundiro ari kuitwa iwaya iyo hurumende iyoyi yamuri kuti irege kupa vanhu maticha mari muda kuti mari yacho izodiko kudzimba kwavo vanhu avari kutambudzikira kana kuti vana venyu vamakaendesa kuzvikoro ivavo maticha ndiwo ari kutotambudzika vane chii chavainacho mari yake iri kugona kupedza nhamo yake here vabereki ngatifungei sevabereki ngatimiririrei maticha vapihwe pfuma yavo kwete kuti muenda muzvikoro muchinorova maticha
Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzinoita kuti tiwanewo kudya kwenzeve tichivaraigwa tiri munyika dzatinenge tiri umu mumasango tichitsvaka kurarama zita ndinoitwa semagura kucape town south africa ndoda kungopindurawo baba vangu vadzikiti avo vanotaura zvisizvo veduve vanodeita zvamakukura tisati kana iwe uchiguta unoda kusapota munhu ari wrong kana kuti hurumende iri wrong sapota hurumende inoita zvinodiwa nevanhu inoita kuti vanhu vayo vafare kwete hurumende inogaro shungurudza vanhu kuita sekunonzi tiri panguva yeudzvenyiriri masungirwo ari kuitwa vana vekuzimbabwe zvinongoratidza kuti udzvinyiriri huchiri muzimbabwe udzvinyiriri ndo slogan yezanu pf saka vadzikiti avo ngavataurewo somunhu mukuru hongu ndo pavanodyira saka vanogona kusapota havo asi zvimwe ngavaitewo somunhu mukuru isu tinoti vana vezimbabwe vatambura ndatenda hangu
ndirikungoti zvangu ndiri kukotedza kuna vachingono avo takambotaura navo variko kumajere ikokoko zvikurusa tichiziva kuti ibhora remadhende rinenge richiitwa ipapapo saka ngavafare zvavo inguva yavovo iyoyo tinoziva kuti ndozve zvinoita gondo rikashaya marara rikashaya nhiyo rinononga marara saka ngavasanyanya zvavo kutya nezvinhu izvozvo zvinhu zviri kuitika panguva inei saka panguva inei utongi huri kutonga iye zvino izvi musanyanya henyu kuzvitya vanozviziva kuti vachakururwa saka musanyanya zvenyu kuzvitya vachingono nguva ichasvika muchero kana wakunonoka wakunaka unokuva nhaika munozviziva izvozvo saka musanyanya kutya henyu vachingono itai basa renyu remuri kuita iye zvino izvi musanyanya kutya kana kutaura zvakawanda itai basa renyu izvozvino muri kutopedza nguva asai kukwenenzera basa renyu rifambe zvakanaka ndinoona kuti pamberi apo zvichakuitirai zvakanaka futi zvakare saka itai henyu basa renyu zvakanaka ava ari kutaura ndivamasunda nemhuri yavo ndiri kungomhorisa nechiti nguve nezuva rakanaka ikoko mari akubatsirei zvikuru kake
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mukurwisana nechirwere checovid-19 hurumende yeamerica inoti inotsigira chikumbiro chekuti dzimwe nyika dzipihwe mvumo yokushandisa unyanzvi hwemakambani eamerica kana kuti mapatents hwekugadzira mishonga wenhomba yecovid-19 pasina muripo chikumbiro ichi chakaunzwa pamberi peWorld Trade Organization gore rapera nenyika dzeSouth Africa neIndia hurumende yava Joe Biden inoti inotsigira chirongwa ichi kuitira kuti nyika dzose dzirwisane neCovid-19 iyo iri kuuraya zviuru nezviuru zvevanhu muIndia neBrazil zuva rega rega nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti avaoni izvi zvichibudirira sezvo makambani asingakwanise kupa unyanzvi hwavo pachena. Vachitizve nyika zhinji hadzina zvikwanisiro zvekugadzira mishonga iyi.
Tingati zvakataurwa neAmerica ichibatana nedzimwe nyika kuburikidza nechikumbiro cheWorld Trade Organization, rinova sangano renyika dzepasi rese rinoona nezvekudyidzana nokufambiswa kwekutengeserana zvinhu nemabhizinisi, zvichiburidza zvekare nechikumbiro chakanga chaiswa neSouth Africa neIndia pamwe chete neBrazil, vachikumbira kuti unyari kana kuti ruzivo rwekugadzirwa kwenhomba rwuendeswewo kunyika dzimwe dzichiri kubudirira, atinoti madeveloping countries akasanganisirana naidzo ana South Africa nana India, kuti vakwanise kugadzirawo mishonga iyi vachikopera kana kuti vachiteedzera umhizha hwakatogadzirwa kare nedzimwe nyika semuenzaniso America, Britain vana Russia vakagadzira mishonga yavo.
America inoti chikonzero chayakaitira izvi ndechipi?
Izvi chikumbiro ichi chinoitirwa kuti vanhu vazhinji pasi rese vakwanise kuwana mishonga iyi, sezvo nyika dzakabudirira dziri dzo dziri kuwana mishonga pari zvino, nekuti ndo kune makambani anokwanisa kugadzira mishonga iyi uye ane unjere neumhari pamwe chete nesimba rokuchengetedza muhapwa ungwaru hwavakashandisa kugadzira nhomba idzo dzidzi. Saka hurumende yava Biden ichipesana nezvakanga zvichiitwa nehurumende yava Trump iri kuti iyo iri kutsigira danho riri kuda kutaurwa neWorld Trade Organization iri kuti kuti vanhu vese pasi rese vawane mukana wakaenderana kana kuti wakakura wekuti vawane nhomba iyi. Zvinge zvinhu zvakanaka kuti dzimwe nyika dzipiwewo unjere ihuhu dzigokwanisa kugadzira mishonga iyoyi, tinoti macopies kana kuti magenerics, vanenge vakukopa kana kuti vanenge vakutoredzera unjere hwenyika dzakabudirira. Asi tinoona sezvinhu zvinongo zvichanetsa paimplementation zvichange zvichaperera mukutaura.
Asi Dr. Guni, sekuziva kwamunoita mabhizimisi muAmerica, munoona sekuti vangabvuma kupa unyanzvi hwavo kune dzimwe nyika pasina mubhadharo mukuru here?
Tikuri kuti America yabudirira kumikidza dzimwe nyika kuti dzitorewo danho irori. Chikumbiro ichi chapasiswa kana chinge chabudirira kuWorld Trade Organization, zvinoreva kuti nyika dzinogadzira mishonga iyi dzinenge dzakukumbirwa zvino kuti dzipe unjere hwadzo kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira. Asika panonetsa chinhu chekutanga nekuti izvi zvinodzikisira umhizha hwenyika dzakabudirira kana kuti umhizha hwenyika yega yega nemakambani akazvimiririra awo anoshandisa mari dzakawanda kutsvaga vanhu vane umhizha neunyari pamwe chete nenjere dzokugadzira mishonga iyoyi. Saka handioni zvichibudirira. Even kuri kuti zvabudirira, zvichatotora makore anogona kuita maviri kuti nyika idzi dziri kubudirira dzizopiwa malicense kana kuti mvumo yokuti dzigadzire mishonga iyoyi zviri pachena. Saka handioni zvichinyanya kubatsira munguva pfupi inotevera.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Devolution Campaign rinoti riri kushishikana zvikuru nezvarinoti kusazvipira kwehurumende kusadzikisa bumbiro remutemo panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Chizvarwa chekuZimbabwe nezuro chakakwikwidza musarudzo yekutsvaga kanzura mudunhu reShort Heath mudhorobha reWalsall kuEngland. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.